manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaya Maseno Munangagwa Vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera komwedzi unoyu, tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kampeni igotanga nemutsindo.
Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare. Rechiti nengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West dzisina magwaro ane vanhu vakanyoresa kuvhota aya uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa. Nzvimbo dzanga dziine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa. Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri. Dzimwe nzvimbo mudunhu remakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veZEC vanga vasati vasvika. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose.
Asi tine machallenges etransport atakasangana nawo as a province. TMED has had faced a lot of challenges in mobilizing motor dzakakwana. Asi despite my challenges waya takaidza nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari paground nhasi unonzwa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeploy nhasi kureva kuti zvivari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubvatira nemitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndikangoti pari zvino vanhu vese vave paground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo zvamboti dzosera kumashure kuti vanhu vedu vaende paground.
Vanhovhu vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Vanhovhu vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndomukana watiri kupa kune vose vakaregister kuti vakwanise kuya kuzoona kuti mazita avo arimo here muvoters roll uyezve kana arimo akanyurwa zvakanaka here. Then kune vaya vakaregister vachashayikwa muvoters roll irori for various reasons.
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi. VaPercy Nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeZEC vachida kuchinja kwekuvhotera.
Takareza tiri pabasa. Saka takachinja basa takuya kunoko hatichagare ikoko. kaslipi kabva karasika saka vati kunona register futi uno register pamanyama saka vangoti tende muno register futi pamanyama ne proof of resident saka vasezeyo iribozva hapana chakaipa chandaona.
Vamwe vanokwanisawo kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anokwanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zeki inoti panzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo zeki yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo, dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa nezeki. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhi 3 mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo but patanga process painge ichifanira kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita savacrispen mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazingatombobveri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimozvo. Ndangomirira ngoti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota pandichovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanoti chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi vedzeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yave kudzikisa mari kubva pamadhora $30 kusvika pa$20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasungo vazeki Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa zvigaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa. Vazhinji vachatidza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza momo yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yeSakubva kwaMutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwaMutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kuta kampeni igotanga nemutsindo panguva iyoyo. Tozouya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika. zvobuda pachena. Mazvonaka.
Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva vaRobert Mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye narini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndori nofana kutitungamirira zvido zvevanhu ndozvatofana kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutendai zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yataya takarangarira kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzwa makawanda kudai. Nokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota ndichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri weZANUPF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye 3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku 3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks, kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuya zvetese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri veZANUPF vanosanganisira vaIvin Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo ekuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri weZANUPF Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aiD munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevatevedziri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti rwuvhotere vamunangagwa neZANUPF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZANUPF mudunhu reManicaland vaMike Madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzeZANUPF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Ba Batore MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi ratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare kana kuti manifesto richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebatore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo inezita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa ku Nelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon Nyikadzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvatiri kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvongamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato riri kuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Lynette Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford Ngadziore munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwaro revavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadziore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pakuguma, vaiva vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu haangoteri munhu, vanhu haangoteri munhu asina pundutso, vanhu haateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayuthi eHarare hakuna kana muyuthi 1 achidzira Mike Kupe. Mayuthi eHarare mayuthi vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vachitaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu remashonal and central nhasi, amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku rierafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Atidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwadotito maondao and west constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbezei. Yanetsa. Yanetsa.
Amai Mujuru, vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa, avo vave mutungamiriri wenyika, ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF, vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondisheedza vaMugabe, vakandiudza mvanga makomwe, dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watendererwa vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro? Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati, zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Handiti ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata, I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka, zvokunzi mai Mujuru vakadzoka kuZanu, uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi, hona itadarikwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki and zvichirevei.
Zvichakadai, amai Mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF, vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa, hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Mhlanga, nyauye weStudio 7, kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Zita rangu ndinaitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president of Rock the Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke, zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi?
Mwari vakandituma ndakatanga ndiri ku business woman marketplace ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce business woman of the year kwakundidana mwari kwakundiisa ku Bible school ndakuita mufundi ndakuita mufundisi ku Zion ndokwanaka ndichipasta full time iko zvino manje mwari vanditendera kuti ndidzokere back ku marketplace ende tirikuona madzimai ari kuuya nehuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine masectors akatowanda tiri kukava semadzimai, tine agri business, minerals and mining, tourism, beauty, fashion, tineri heo tini pakango siyana siyana wakato 15 atiri kudia na kuti munhu wemukadzi asimuki.
Saka vanenge vachida kushanda nemi vanokuona ikupi?
Isu tirimo mutown pa charge office pae pa 3 South Avenue kona Ines Terrace second floor pa old customs house yopi pane office yedu yopi patino trainera jine chune tinenda kunze susu dauto ti munhu wese wemudzimai kana ari disabled ave ari munhu ano kwikwidzawone vamwe. Saka chimwe kaita manje nechekuti mavelazi sati isusu semadzimai ndisinoshandisa zvinhu izvi isusu tikagadzira kampani yakugadzira madetergents iwayo ekutoisa mashops anonzi ma 8B's dishwasher, 8B's fabric softener, 8B's strawberry green bar rinenge richinzi 8B's zvakasiyana siyana matile cleaner, mapine gel detergent yese yaungangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndeya tinenge tichidhila nayo. Zvese izvozvo zvinenge zviripo ma engine cleaner tinenge tichigadzira mashampoo tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden ndo pay offline yedu nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu because ukatenga product yedu yema 8B's zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa ushatituma kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko agadzire madrinks emucommunity iyoyo maflavored drinks ekuendesa vana kuchikoro agadzire kana mahewu anopakejika tinenge takuenda nema 8B's tinenge takuenda nemaskills kugadzira makendo kugadzira floor polish kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti zvishandiswe shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita kana riri dovi ngarikwikwidze riendewo musupermarket. Saka tinovadzidzisa zvese izvozvo. Saka isusu tiri kuti urongwa uhu nemadzimai ari kumira nechirongwa ichi ari kuzvipira kuti isusu tinoda kusumudza mumwe mudzimai. Saka tinoda kuti madzimai ese emuzimbabwe mavanogara imomo vema 8B's vave mabusiness people achitoita something chaanokonzeresa. Kumaruva uko tinoticha maunderground oven tovaratidza kuti unoita sei underground oven. Tinovaticha underground sewage nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya, tinoda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka unopakejeka uri kumusha. Iko zvinoka world yese yangobatanidzwa nefoni iri munhu ane smartphone kumusha atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzvare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varoorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba waPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vange vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kweutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gives Dube. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ijona njani mthokazo omuhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sitshange sitshita proclamation.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icelele MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota ole voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, kholisile selulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni wabandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela komwezi unoyi. Sichange sitshita proclamation.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenza ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kwele Zimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna usincedisa kwezomlilo kagetsi. Abanye ngabangani bethu abe-China esisanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okwehlukene lobe kusenziwa ngabanye. mina ngumuntu olalelayo ngisithunywa senu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Bonke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Ngasifuna ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla le-MDC elikhokelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MDCT ekhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcikeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard ikaNelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngo abamise ukuthi abantu beze bengafiki la ukuthi bebuye emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu abakucele le-MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucele le-MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zvotaura Mike Khuphe netim yavo
ndrasongoze kukhulunywa nguNkosazana Khuphe labanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 0012-465-0318. Ngiyaphinda njalo 0012-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Kube lokuxoxozela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxozela lokhu kwenze ukuthi abantu abaningi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Inkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngikubone mina. So ngaregister vele angase ngikubone mina mina lokuvota ukuthi date ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokhu vele angikwazi mina nkuyinkona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kabatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala eStungwita. So ngihambe nga inspector Embare. So uyabona Embare bathe ngibuyele eStungwita. But mina ngiyasebenza. So ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu. Baba sebevalele lapho ke inspector khona. But yeah, well akulanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriro ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuya khangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo ukuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho ekade ngihlala khona. So sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu engisiya ngale ngangihlala khona. Hhayi ngibonani kuyangibambelela, so ngeke ngikhona. Hhayi kuzazenza.
Ngasenelisanga ukuxoga neziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye phela inyanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Le isitudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siye sizwe okwamanje esibhadalweyo ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu, yena ehlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Ikhangela nje iAfrika jikelele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo, abantu abangakhangeleli phezulu. Ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengela yokugijimela phambili maso kwenza indaba yokhokhelelizwe. Kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libeliyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana. Kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafuqela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezithiki ezijikineyo. Kungasikhangela u-Oprah Mchinguri, sikhangele uMujuru bengu-vice president, sikhangele nje even uKhuphi obengu-vice president we-MDC. Siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo. Kodwa-ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe
ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafazi bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhelwa ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe kodwa eZimbabwe nje kunzima nyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebeyibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi ama-political parties azaphumelele. Kope uthe etsuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abanguye akhokhele ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla le-MDCT ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumba abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani.
Nanso zengikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda agubhiwe bengelawo ama-qualities okuba yena ebe yinguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hhayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athe ajiyileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotelayo. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili kodwa hayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhela ngowesifazane elikhokhelwa nguLishiya Mativenga ele-PDP lelikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mjuru labanye nje abaningi lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Mjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities njalo ngumuntu okhulele ku-government okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu PF ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ezibonakala lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe sefuna ukuqondisa izinto abantu abangeke sokule trust issue khonapha abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi sikhangele ukuthi kuyini akuphethe kuyini akukhulumayo kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephonga ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulomfazi othi hayi kumele ngabe bakwenza lokhu kudala beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe abantu bengenza njani bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Nkomo ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ikutibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabo.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzwe bekhuluma esithi bona kuyafiwa sibili kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe kodwa namhlanje abantwana abangena 20 years 30 years 40 years sebetshona phansi kulento ezithile ezimbangela kodwa inkalakahle yangikhona yikudla. Ukudla sokuqede abantu emakitsheni abo kuna besithi bayakholisa nxa namhlanje ukukhangela ukudla ofane ukudle fanele ukuhle lokho inkuhle ungangiphilisa na okuya ngulala abantu uzwa begomela namhlanje besihlupheka besiba lobuhlungu iproblem ukuthi kona badla ukudla ongayisikho
ekahle kahle ukudla othi kubulala abantu ikuphi ikudla okunjani
sengivalisa one inyama imihlobo yonke yenyama number 2 I dairy products cheese ice cream chocolate anything iye to do nge dairy iyabulala number 3 ichukela ichukela ichikade amandu finish ya encansi ichukela ichukela iyabuya in many different ways enye direct ungayifaka phakathi kwepuri jalo phakathi kwetiye yakho kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke ama-biscuits iswisi abantu sebebhelele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body abantu bayadla ichukela bathi imnandi manje nxa singasadla ichukela engingasanathi amahewu nxa uhlanga lo mngane mngane akho ungidingela ikhokho khonapho uyazidingela ukufa number 4 these cooking oils ezikhona namhlanje zonezi nansi into ezibulalayo kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini
yiziphi izinto lezokhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu
lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy kufanele udle ama-small grains nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labonyawuthi amabele oborapoko abongqoloyi abobhali yizona into ofanele uzidle for energy sithi lapha ifethi umzimba na uyayifuna ifethi kodwa nxa evela kubo majarina ayiseko rakiyana iyabulala ifethi yakufumasi come out of nuts nxa sikhuma ngabonuts lapha nokamakulabo cashew nuts kulabonkelo into ezinenginenge ezinjao those natural nuts gives you the fat required by your body abantu abanengiselekishone fazi ngenxa yecancer i-cancer will not warn you ukuthi hhayi uyabona khathesi mina semzimbeni wakho sengikhula khonapha hhayi iyabe ikhula kuphela wena uyifida zona zena into kade ngizivalisa ukuthi abonyama abochukela abomafutha abocago those are the major feeding foods for the cancer problem
utshilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abalo dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now bayakwazi ukuthi hayi ngane it's business I'll give you an example ukuthi wena ubone ukuthi kona wena njengelizweni lakithi lezimbabwe where they are laws ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhale ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta itobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi leyo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga baba uMarandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempila kahle ngokwemvelo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ke ntukameli Nkomo ube le mpela viki enhle mfowethu unkosana Harry wakwele Bhilithani lamdla utshate lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi seBhilithane eWindsor Castle Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntana wakhe unkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude. Kukanti inkulungwane lenkulungwane behlele kudorobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizwana naseZimbabwe kulo mcimbi.
Bekumnandi and eyomakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Kholisile, I don't know how many ukuthi kuzaba le isikhathi esingakanani ukuthi siphenduke futhi sizokholisa kanye basifisele inhlanga.
Omunye ebesemcimini lo isizana nise South Africa ubuhle Chabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan Markle lana eWindsor UK England, sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulomtshado ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kweZimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emtshadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini etshade esikhosini. Sijabulile kakhulu njoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibanengi. Siyamfisela inhlanhla.
Lamuhla ntambama kulomcimbi omkhulu. Lapha bangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo, abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa ke namhlanje. Akulalwa, ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyambonga kakhulu ke u-Ezra Jesus Bani lokhona ngale ke kwele Brithani. Ubelokhe ke esithumezela okuningi lapha ke kuFacebook la ku social media endaweni ezijeneyo. Siyabona ngisibili usithumezela impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lawo VOA Ndebele. So ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo lesobe senqoleni lyanazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu. Umnye wangkhona nguMavis Sande othi ya, mina ngiyabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bachata. Silethemba lokuthi ke umlimo uzaba bona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo, sihlobo zami linjani? Lilabo siyakubingelela khona ngapho ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo ke Lolina Kitso uthi ye, ngiyalibona lami sihlobo zami. Sesilo baba ke uApostle Midian Dube umfundisi omkhulu khonapha ke ecingweni. Baba mfundisi kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila sibili, siye 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube isibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphuthisa amaphupho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha, le bantwini abasemtshadweni mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawonye.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya ke ngale phela iRoyal Family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kati vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyimitshado ehlangeneyo.
Isikhathi
ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathinela kusasa Dube. Ye, singakehlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshada lo Meghan Markle wakwele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluyivalelisa wonke Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.